Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vataura pamberi pesangano iri nhasi vakati zvirongwa zveupfumi munyika zvave kukanganiswa nezvirango zvakatemerwa nyika yavo nenyika dzakabudirira.
My country Zimbabwe is
Zimbabwe yanga yaparura chirongwa cheZim Asset chekuvandudza upfumi. Chirongwa ichi changa chichienderana nechirongwa cheUnited Nations chakanangana nekugadzirisa nyaya dzezveupfumi pasi rose.
VaMugabe vakurudzirawo kuti United Nations ivandudzwe uye pave nekujekeswa kuti ndiani achatora chigaro chemunyori mukuru wesangano iri sezvo vaBan Ki-moon vava kuenda pamudya ndigere.
Mr. President, this session of the General Assembly will elect the next Secretary General.
Tinoda kuti United Nations inge ichivandudzwa uye tinodawo kuti pajekeswe kuti ndiani achatora chigaro chemunyori mukuru weUnited Nations. Iko zvino zvinhu zvacho zvinenge zviri kuitwa muchivande muUnited Nations Security Council.
Asi apo vaMugabe vange vachitaura zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica nedzimwe nyika zvange zvichiratidzira panze pemuzinda weUnited Nations. Vamwe vange vachiratidzira apa muimbi ane mukurumbira zvikuru Dr. Thomas Mafumo, avo vati vaMugabe vakura uye ngavachienda pamudya ndigere.
Hazvireve chinhu, zvinonyadzisa kuona murume mukuru auchumira pamberi peruzhinji venyika dzakawanda uchitaura nhema, uchinyepa munhu mukuru, usingataure zviri kuitika kumusha kwako, kuti kumusha kwako vanhu vari kushupika sei. Vamwe vari takaona vamwe vapikisha vanhu vari kudya nyama dzemakudo, kushupika ikoko. Vana vanga vachisuppose kuti vave maleaders yezvinezvi vamavenders vakaenderei kuzvikoro. Saka chikoro, basa rechikoro nderechii? Vai vari kuenda kumayunivhesiti vari kuenderei? Andii, these are the leaders of tomorrow. Saka iwe kana uchiramba uripo pakusvika wasvika 90, I don't know, 92 mayes haana, uchingorambira uri pachigaro uchiti ndini chete.
Mashoko aya atsinirwa naDr. Patson Dzamara, munin'ina wavaItai Dzamara, avo vakapambwa gore rapera vachiti vaMugabe vainge vakundikana uye vanofanira kusiya basa.
Tinoti tijekese kuti zvirango hazvina kutemerwa nyika. Zvirango zvakatemerwa ivo vaMugabe nevamwe vavanobata navo muZANU-PF. Hongu, izvi zvinotiratidzawo kekare kuti ivo nevanhu vavanobata navo vanhu vakapamba zvinhu zvine chekuita nenyika, upfumi hwenyika. Ndosaka iwo masanctions, iwo izvo zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zviri kuzoaffectawo nyika, nekuti ivo ndivo vanei vakabata matomu ezvenyika neupfumi hwenyika hwedu.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga, avo vari kuongorora zviri kuitika kuUnited Nations, vanoti panyaya yezvirango vaMugabe ndivo vakazvisikira moto muziso. Vatiwo zvinoshamisa kuti vaMugabe vanoda kuti United Nations ivandudzwe, asi vachiramba kuvandudza zvinhu muZimbabwe.
VaMavhinga, munoti kudii nemashoko avaMugabe aya kuUN kuti vari kuda kuti United Nations inge ichivandudzwa, nekuti kune nyika shoma-shoma dzakabata idzo matomu dzisingape vamwe mukana?
Zvekuvandudzwa kweUnited Nations zviripowo hazvo, asi vaMugabe vafanira kuramba vakambambashira panyaya yeUnited Nations, vachisiya kuvandudzwa kunoda kuitwa kuZimbabwe pautungamiri hwedu hwenyika, paupfumi hwenyika, pamagariro anoita vana veZimbabwe. Chakakosha ndechekuti kutanga ngationei zviri mukati menyika, kwete kungomhanyira kuti vavakidzani vanoti kudii kana kuti mudzimwe nyika. Ngationei zviri mukati meZimbabwe, ngavagadzirise pave neutongi hwakanaka hunodiwa nevanhu vese, kwete kuti iko zvino zviuru nezviuru zvevana veZimbabwe vari kunze kwenyika vari kutambudzika. Asi vaMugabe chavanogona kutaura chete ndechekuti United Nations ngaivandudzwa, hazvisi izvo.
Zvichakadaro, vesangano reDecember 12th Movement vange vachiratidzirawo vachitsigira vaMugabe. Sangano iri nderevatema vemuAmerica vagara vachitsigira vaMugabe. United Nations iri kusangana pasi pedingindira rakanangana nekugadzira nyaya dzebudiriro pasi rose kana kuti the Sustainable Development Goals, a universal push to transform our world. Ndakamirira Studio 7 mu New York, ndini Marvelous Mhlanganya huye.